nyaya yekuti vana vemao veterans vanoda kuita campaign against vamunangagwa. Remember, mao veterans majority yavo vanga vari veZANU PF, naizvozvo vana vavo vanga vari asi kuchipokana kuitika kwevana ava neZANU PF kwabuda mukutorerwa masimba kweone faction yeZANU PF kwakaitwa faction yatingati G40. Tikatarisa language inoshandiswa navashoko ilanguage yatinowana kunyange tikatsvaka kunana va Jonathan Moyo, vana vana va Patrick Zhuwao, ilanguage yekuva anti Mnangagwa as president. Ivo kana vachiti vana vemao veterans vanoda kubvisa vamunangagwa pachigaro kana kuti vasavhoterwa.
Zvazvataridza kuti zvinhu zviri kuitwa zvichitaridza upatsu upatsu hwemafaction azvo, zvichaisimudza izwi here ringanzwike?
Tingati zvinhu zvinoita galvanize vaya vakanga vapatsanurwa kana kuti vakanga vatsakatiswa veG40, zvinovapawo simba kunzwa kuti pane mavoices ari kusimuka. But zvinopawo simba zvekare kuopposition, sekutaura kwandaita, kuti vaone kuti pane mukana apa, mukati meZANU hamuna mufaro, imba isina rugare. Saka overall zvine influence kuoutcome yevanhu vachaenda kunovhota vaine tarisiro yechange. Zvine influence kune vanoda kuita participate mukati mezvematongerwo enyika kuti vaunze change.